We don't lose sleep. That's why tunasinga mani mani kupabarika. Tunaziziya kutakarongeka. Nyaya kuitwa yakutano mani akutwa bisa maembi parame. Aiwa, iri kugadziriswa, iri kugadziriswa sematatsira kuita. Once and for all. Enda kuzokwanisa kuya mutimai